icho kwadi kuti mamiriro ekunze ava kuaffecta security yechikafu muAfrica zvakanyanya kupfuura zvazvaiva makore akapfuura. Ende mukaona nyika dzadomwa kuti dzese dzichange dziine nzara hazvina kumbobvira zvaitika mumakore apfuura. Saka muri kuona kuti zvaakuenda kunoti a quarter of the population iri muAfrica yaakutarisana nenzara, inyaya inotyisa zvikuru kwazvo.
Saka izvi zvinorevei, Reverend Matonga?
Zvazvinotaura vakandemiri ndezvekuti Africa ichange yaane food crisis yakaoma kwazvo. Hurumende dzedu dzaifanira kutanga kutora matano. Ini ndiri mufundisi, mukaona tichidzokera kuzvinyorwa zvedu zvemubhaibheri, kuOld Testament munguva yaJoseph, akafano predicta kuti 7 years dzichateera dzichange dziine maguta, asi kuchazouya 7 years dzichange dziine nzara. Kureva kuti Joseph akabatsira Egypt kuti iite a 14-year plan yefood security. Tiri kutarisira kuti vatungamiriri vedu vehurumende ndoo zvavanofanira kunge vaakuita zvekuti vatange kuprojekta iye zvinezvi, kuona kuti nzara iri kuuya itange yakamira nemutoo upi, potanga kuiswa maplans iye zvinezvi. Chimwe chinogona kuitika ndechekuti kune dzimwe nyika dzinoibva dzakaita kunge vana Zimbabwe, zvaitoda kuti iyo ana Sadak vaya zvaimbonzi Zimbabwe is a food basket resadak. Nyika dziri muSadak macho ngadziunganidze maresources dzoita empower maZimbabwean farmers nemamwe mafarmers anokwanisa kurima. Orima achiziva kuti haticharimira nyika yedu chete, asi tiri kurimira region yese kuti ive food secure. Then vaya vanoziva nefood processing and storage vouyawo zvakadaro kugadzira matura akakura anokwanisa kuti vanhu kana tichinge takohwa zvinhu zvinochengetwa zvichienda mumatura zvinozobatsira nyika dzedu pamberi.
Saka zvinokwanisika sei izvi, Reverend Matonga?
Tinoda mapoliticians ane vision, tinoda mapoliticians ane planning, tinoda mapoliticians ane kuona kunoita kuti mhuri yedu isafe nenzara. Tikaregedza kuita izvi, vajonga kureva kuti tichaparara. Zviya zvataisomboona zvichiitika kuna Somalia kuti munhu dzinoita mbabvu chete achifamba, tinodaro nyika yese, Africa yese tichasvika ipapo kana tisina kuona kuri pamberi.
Tiri kuonawo kuti iro gwaro reInternational Committee of the Red Cross riri kutaura nezvenyika dziri kumusoro kweAfrica risingataurewo nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Zvinoreva here kuti kwakaita maguta?
Hapana pangambonzi Southern Africa iri excluded from kuona kuri kuitwa neInternational Red Cross uko. For example, tikada kutora vana Madagascar neMozambique neivana Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatenderana na South Africa, vaka experience a phenomenon isakamboonekwa yekuti musizeni imwe chete munoita mvura yakawandisa, munoita drought, mozoita futi late rains. Iyoyo pattern iyoyo pachayo inototaura nzara.